Idzi inhau dzau ya zvakanaka tinodzigamushira nomufaro zvikuru nekuti tangata mirira tikaneta tangata chema chema zvikuru kuti United Nations kunyanyanya ku Human Rights Council kwao watumidziro wavo mataura anonzi nemuchirungu special rapporteur wanoongorora kuti kodzero dzevanhu dziri kuremekedzwa zvakadii muZimbabwe, wanoongorora kuti tiri kugara magariro akaita sei, nekutaura kwamaita tine zvekuchema zvakawanda zvokunyunyuta zvakawanda zvakagara tichingotaura kubva kare, asi tinofara kuti United Nations ichauya ichivhenengurawo ichionawo kuti vana veZimbabwe kodzero dzavo dziri kuremekedzwa sei. Saa tiri kunzwa kufara zvikuru nemashoko ekuti pane kutariswa kuchaitwa Zimbabwe kuti iri kuzvifambisa sei panyaya dzekodzero dzevanhu.
Imiwo sesangano rinomirira kodzero dzevanhu, munotarisira kuti muchasangana here nenhumwa iyi?
Hongu, semakore ese sekugara kwese tinotarisira chose kuti tichapihwawo mukana, sekutaura kwaka semasangano akazvimirira oga, kunyanyanyanya isu tinomiririra vanhu, tinodavira kuti United Nations ichatipawo slot, asi chinhu chitsva sezvamunoziva. Mai Pillay Navi Pillay wakambouya muZimbabwe makore akapfuurayo, tikakwanisa kusangana nawo sezvamunoziva, takatosangana nawo kumahofisi eZimbabwe Lawyers for Human Rights, takabatana nanango. Saka tinotarisa kuti tichapihwawo chikamu chedu, mukana wedu wekuti titaurewo nawo, tivapewo maonero edu, and tinotarisa kuti maonero edu iwawo achatambirwawo zvakanaka.
Kuuya kwenhumwa United Nations uku, mukati zvinobva zvabatsira here kana kuti munodawo kuti kuuyewo vamwewo kuzoongorora nyaya dzekodzero dzevanhu idzi?
Tinodavira kuti igwara rakanaka, step forward yakanaka iyoyoyo kuti vekuUnited Nations vakauyawo. Tinodavirawo kuti tinobvuma mumabodies edu emuno muAfrica, wakaita mana SADC, wakaita mana African Commission and Human and People's Rights. Sezvamunoziva tagara tine chichemo, vana veZimbabwe vagara nezvichemo zviri kuAfrican Commission on Human and People's Rights, zvekuti maspecial rapporteurs anoona nezvekodzero, maspecial rapporteurs anoona nezvekupiswa kwevanhu, kutochwa kwevanhu, wauye wavheneke nyaya dzokutochwa kwevanhu muZimbabwe muno, nyaya dzokushungurudzwa kwema human rights defenders munoziva naJustina Mukoko, wanana Muzvare Linete Mudehwe, wanana Muzvare Cynthia Manjoro, wanoshungurudzwa vari kushungurudzwa zvatakaona muna August last year, zvatakaona muna January gore rino iri. So tiri kuchema chema nenyaya yekuti kudai hurumende yanga yaitawo yapasisawo mitemo inocriminalize vanatosha, inocriminalize kushayikwa kwevanhu, kushayikwa kwanaita idzamara, inyaya dzekuti mhuri yekwadzamara iri kurwadziwa haisi yega, nyika iri kurwadziwa. So zvimwe zvinhu tinoshumishuwirawo kuti kudai zvanga zvaitika hurumende yanga yaitawo ratify mainstruments iwo anoti kumbunyikidzwa kwekodzero kutochwa kwevanhu hakudiwe, kuabdhakwa kwevanhu hakudiwe. Saka tinozvigamuchira first step, but we still expect kuti vamwe mabodies edu emuno muAfrica naACHPR watoro matanho akafanana neatorwa neUnited Nations aya.